Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are broadcasting from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Friday, July the 3rd, 2020. I'm Tungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home here in Washington, D.C., due to the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently sweeping the whole world, including Zimbabwe, where we've seen cases rising in the past few days. Currently, the cases stand at 617 positive cases, as reported by the Ministry of Health. We see that as we speak right now, 417, and we see that some that have actually caught the disease and recovered stand at 173 and 7 deaths in Tunga.
Yes, Mava, lingaba lichona njani makhaya, si ngumsakazo we Studio 7, na njalo uhlelo ngolwe Live Talk, si kangela ukudilika komnotho. We are looking at the challenges facing Zimbabweans tonight. People can barely get by, but first of all, let's get you up to speed on the latest coronavirus cases. Zimbabwe ngokutsho kogatsha olubona ngezempilakahle luthi izolo kutholakale abantu abalitshumi lambili 12. Belo mkhuhlane lo abaningi babo yabangu 10 ngabavele kwele South Africa kuthi abangu 2 ngababambe lo mkhuhlane bese Zimbabwe okungangokuthi abantu asebefile ngalo mkhuhlane sebengu 7 kuthi wona usubambe abantu abangu 617 eZimbabwe emhlabeni jikelele. Imelika yiyo ekhokhelayo ngabantu asebefile la sebebanjwe yilo mkhuhlane. Kodwa in total, globally, we have 11 million coronavirus positive cases to date and 525,414, that's half a million deaths. Globally so far, but on the positive light, we also have 6.1 million people who have recovered so far, Mav.
Yes, Antunga, I think, you know, you're coming in with the positive side, but we've seen actually the United States becoming kind of the epicenter of the coronavirus. We currently have 2.7 million people in the United States who have contracted COVID-19 and 129,000 deaths. But here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from, we have 10,390 positive cases, and you know, there have also been some deaths here in Washington, D.C., totaling 554 deaths. So that's why, as I said earlier on, we're speaking, we're broadcasting from home, and this is actually a pre-recorded program. So by the time you watch this program or listen to what we're saying, the figures may have changed, because as you are aware, the figures are changing minute by minute as we speak in Tunga.
Yebo Mava, kunjalo. And now let's dive into today's topic. The issue of the economy, people are barely getting by, like I said earlier. And workers are now demanding wages, salaries in foreign currency. Not only foreign currency, but the U.S. dollars. We know nurses are on strike. They've been on strike, I think, for about 3 weeks now, demanding salaries in U.S. dollars. But on the other hand, uhulumende uthi hayi ngeke silihlawule ngemali yakwamanye amazwe ngoba kasilayo uhulumende egala mali. And we have our first guest tonight. That's economic analyst Masimba Kuchera. Mr. Kuchera, good evening and welcome. Okay, we are having challenges there with Mr. Kuchera, but let me bring in our second guest. That's Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF. Va Mavaza, magadi.
Musha Baba Morisei, I can hear you now. Am I Can you hear me, Ken?
Yes, we can. Yes, we can. Let's talk about the economy, Mr. Mavaza. You know, I'm sure you can see what's happening, what's going on. And the conclusion that's being made by many people is that you guys in ZANU-PF failed. You promised to revive the economy, but what you have done is to destroy it even more. How do you respond to that?
I think we are in a situation which is quite difficult now. One, our economy is going down. There is no question about that. But this is not because of failure of the party. There are a number of issues which are contributing to the economy going down. The first thing is the past 3 months, the pandemic, this coronavirus pandemic, has destroyed any hope of recovery our economy had. So we are actually in a serious recession period, not only Zimbabwe, the whole world over. And this pandemic and what followed after the lockdown and everything was too heavy a shake up for a country like Zimbabwe. And because of that, we cannot blame a party, because not even one person had survived from this recession. Secondly, the country was inherited from a very frail economy after the 37 years of Robert Mugabe regime. The new dispensation we have, even though it's still ZANU-PF, but it's a new dispensation. They've raised a lot of things. There are so many things we look at where our debt with IMF has been paid off. We no longer owe IMF, and we no longer owe a number of people who have paid all our foreign debts and domestic debts. So we have done a lot, but you cannot see the success only in 3 years. Give it a little more time, you would see that we are doing the best we could.
But Mr. Mavaza, you know, you guys in ZANU-PF are an interesting lot, because you seem to be blaming everything on Mugabe now that he's not here, but you are the same people who were cheering Mugabe on when he was destroying the economy, brutalizing the opposition, violating human rights. And again, you mentioned the coronavirus as having a negative impact on the economy. Yes, we agree. But it's not like before the coronavirus, government was doing anything positive. The economy was still going down.
Right. That's what I'm saying. We are not, and there is no other time a blame was put on the former president, Robert Mugabe. But we are saying during his time, the economy was going down. And not because of him, because of the sanctions, which you do not want us to talk about, but that is the reality. Zimbabwe is one of the countries in the whole world which have been heavily sanctioned. Sanctioned since 1996 up to today. We are talking of over 34 years in sanctions. A country cannot survive to that extent. Look at any country which was sanctioned, how fast they fell and their regimes fell. But Zimbabwe has been very strong up to date. And the second dispensation is not from heaven. It's the same people who have seen the problems we are going through, and they are tackling them in a different way to deal with them. And yes, since the dispensation, there have been a lot of development which was happening in a very positive way, like our tourism had grown, the rates, the figures, the income, we have had all these things coming up. Furthermore, despite coming into a new regime in this new dispensation, we still are bombarded by the sanctions. They were never removed. The country is still suffering. We have an opposition which is not willing to support us in dealing with our economy. We've got an opposition which is cheering the fall of the country so that they may hope that while you fall, they might pick up the pieces. But that's not the issue. A country and a Zimbabwean must work towards Zimbabwe, not a particular party. So the economical problems, there are things which will go. They will not be there forever. And there are things of the past very soon and very soon. And again, let us not ignore the impact of the coronavirus on the economy. Not only Zimbabwean economy, the economy worldwide. people out there are now suffering. Jobs, like here in England, I'll give you an example. Airlines have closed. Over 4,000 people are being laid off from work in several airlines and tourism businesses. And this same thing, you must remember, our second income generator in the country was tourism, and that has been affected. The government only cleared yesterday to say tourism or hotels may start to open now and people will start coming. But as far as there is this virus, there is no way we can survive and revive the economy as fast as we would wish to.
Thank you, Dr. Mavaza. Mnumzana Masimba Mavaza, ngwebandla le ZANU PF limzwile lapho uthi hayi yebavuma ukuthi umnotho uyaphansi impela, kodwa uthi okubangele lokho kakhulu ngomkhuhlane we-coronavirus. There you go. We also have Masimba Kuchera, our economic analyst.
Aiwa, kuna wabachango pakupinda mshirongwa, tino kuchingamiza ine mufaro. Nasi tukwende ramberi panopa Live Talk, nemswe chishanu, July 3, 2020. Apo tukutete nyura tirikumba nenya ye COVID-19 kana kuti coronavirus. Tukutari saisu, juruku itika munyika panyaya yeje upumi. Vajinji panguwa ino, wari kuchema chema vachiti iwo, jina ajusi kuendeka, mitengo, yezvinhu zvakadai sechingwa uri kuramba uchikwira, upfu hauchatengeke, vamwe vachichema chema kuti vamwe vanga vari kuita iwo mabasa ekutengesa vari mumigwagwa nezvimwe zvakadaro vasina marezinesi akaita semabhizinesi echidiki ari kubvumidzwa iyezvinezvi kuti vaende kunoshanda, vari kutarisanawo nedambudziko irori renzara uyezve nedambudziko remitengo iri kuramba ichikwira munyika. Asi tisataenderera mberi, regai timbokupai mamiriro akaita zvino panyaya yedambudziko irori recovid-19. Bazi rezveutano riri kuti izvo pari zvino pane vanhu 617 vawanikwa ivo vakabatwa nechirwere ichochi checovid-19 munyika. Pavanhu ava pane 179 vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi, 173 vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vachichikunda. Asi vari kurarama necovid-19 kutaura kwatiri kuita izvozvi munyika vanosvika ivo 437. Uyezve vanhu 7 ndo vashaya. Saka hatisi kuti tikukanganwa nenyaya yecovid-19 ba, but tikumbotarisawo kuti panguva iyo nyika iri kurwisa dambudziko irori recovid-19 zvii zviri kutarisana nevanhu munyika nyanya panyaya yekukwira kwezvinhu. Tikunzwa tanga tikunzwa kubva kuna vamavaza veZANU PF vanga vari kutaura naNtunga vabva kubva ipari zvino vari kutaura ivo vachiti vari kuti ivo nyaya yedambudziko recovid-19 ndoringange riri rimwe raita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka. Asi Ntunga abva apindura akati aiwa kasi takaona zvinhu zvichiramba zvichingooma covid-19 isati yauya, uyezve tambonzwa vamavaza vachitaura ivo panyaya yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi Ntunga abva avabvunza zvakare kuti aiwazve hamungadaro nekuti takaona zvakare kunyangwe panguva iyo yava Mugabe zvinhu zvanga zvaramba zvichingoenda kumawere. Saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisana nazvo, uyezve tine vakuru vakuru kana kuti nyanzvi dzezveupfumi dziri pano dzichange dziri kuzeya nesu tichitarisa panyaya iyoyo. Tichitarisa zvakare vemapato anopikisa vachapindawo se nepenyuro inotema tisina kwatakarerekera Ntunga.
Yebo Mava, thank you there, and let me bring in Mr. Masimba Kuchera, our economic expert. Mnumzana Kuchera, ngiyakwamukela kuhlelo. I might have to call Mr. Kuchera directly there from my phone because the technology that we are using here doesn't seem to work very well with him. Yebo Maf.
Aiwa, sekuona kwa mrupita po tupeza kubata va Masimba Kuchera vanuwa ilo nyanji yeje upumi. Asi nyaye network ndo imo inombo tine tsei sekutora kwa tupita panguwa ino ye COVID-19 vanu vajinji varu kushanda varu kuzimba. Saka panyaye yo ye network tukona utipa tupeza utibate vakuchera varu kutaza kunge tuku vaona. Asi Ntunga achati aedze kuvafonera panhare, uyezve ini ndichaedza kusaidi kwangu kuno kuNtunga kuti ndifonerewo nekuti pane vamwe ndihandine programu yeLet's Talk ngatikurukurei. Ndaona vanhu vanga vari kupinda pachirongwa ichocho vari kuchema chema panyaya yedambudziko irori rekukwira kwezvinhu muzvitoro. Pane mumwe mukomana wechidiki ati iye arikugara kumandara uye zvanga arikutaura iye kuti chingwa paakaenda kuchitoro akaona chichiita 80 bonds chingwa pari zvino saka vanga vari kuti pani mari yaanowana semukomana anoita basa rekushanda mugarden mari yaari kuwana haichakwana kuti achitengete mhuri akwanise zvakare kutenga chikafu nezvimwe zvakadaro saka ndo zvimwe zvatiri kuona kuti panguva iyo nyika nepasi rose tiri kurwisa kana kuti vari kurwisa dambudziko iroro recovid-19 pane zvimwe zvinosanganisira kugara uzuva nezuva muupenyu zviri kuwanikwa iyo zvichisungurudza veruzhinji vakawanda saka tichange tiri kukurukura tichionesana kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekukwira kwezvino sekutaura kwandaita Ntunga ari kuedza pari zvino kuti aedze kuti tione kuti tingabata here vamasimba kuchera kuti tinzwe kuti zvakamira sei uyezve vanoona kunge pane zvingaitwa here tanzwa vamavaza vachitaura zvakare kuti hurumende yakazivisa iyo kuti zvetourism ichange yakuzovhurwa kuti mahotera nezvimwewo munguva inotevera vachange vakuzovhurwa asi mubvunzo mukuru ndewekuti kunyange zvikavhurwa panguva inoyi tichiona kuti kune covid-19 vazhinji vachawanikwa vachienda kunzvimbo idzi sezvo dzimwe nyika dzichiri dzakavhara mabhodha adzo uye zatingati dziye ndege dzisiri kufamba Ameno Ntunga wakwanisa here kuona vamasimba?
Yes, Masimba is back in our system, but Mr. Kuchera Vambanjalo, we now have Dr. Nkululeko Sibanda of the MDC Alliance. Okay. Apparently, his phone is dying, but let's hear what he has to say before that happens. Dr. Sibanda, good evening and welcome on Studio 7 Live Talk.
Thank you very much. Thank you for having me. Good evening.
Thank you so much. We are talking the economy tonight, Dr. Sibanda, and things are getting worse by the day. You are on the ground. Tell us what's going on.
Well, look, ZANU-PF has completely mismanaged the economy, taken out all the confidence that there can be in the economy. Issues of corruption affecting, capital inflows and confidence in the economy by anyone. And you also have those that are stealing money out of the economy, not investing in that economy that they are plundering. So there really is no capital that's willing to do anything in the country. So it's a bit of a situation where ZANU-PF cannot be able to extricate itself from, and we're hoping that they can soon realize that this political crisis can only be solved by a political process which will include solving the problems of legitimacy that arose out of the 2018 elections. That's my honest professional view, that our country needs nothing right now. It doesn't need any money from anywhere. It doesn't need anyone coming in. It simply needs confidence. We need to build confidence in our economy, and that can only be done by resolving the 2018 question.
Isilo Dokotela Masimba Mavaza oweZANU-PF lapha uthi yena ilani as i-opposition you are to blame ngokudilika komnotho ngoba kalifuni kusekela ibandla elibusayo kalisekele inhlelo zikahulumende zokuvuselela umnotho
uhulumende akalanhlelo azenza ezokuvuselela umnotho uhlelo esilubonayo olumqoko olukhanya lokhu luqhubekela phambili olweZANU-PF luhlelo lokuntshontshwa kwezimali lesuka kwamanye amazwe kufana lezimali eze-United Nations ezibuya nge-World Health Organization ezihoquluse zahoquluzwa njalo zihoquluzwa nsuku zonke ngendlela enyanyisayo kakhulu ngalokho ngibone ngani into engenziwa i-opposition kwelezimbabwe yikuthi ime manzonzi taibo akusafana ukuqhubekele phambili lokhu ukuthi uZulu weZimbabwe abe lokhu entshontshelwa nje ekhangele. So kufanele sithathe kuthathwe amanyathela okuvimbela ukuntshontshwa kwezimali zikaZulu zitshontshwa ngabantu abasebenza kuhulumende kamnumzana uMnangagwa.
Na amanye amazwi uthi inkohlakalo enzakala kuhulumende yiyo ebulala umnotho.
ye agula sinye agula lunye udubo inkohlakalo le yenza ukuthi abantu abaningi bangabe sakholwa ukuthi balethe imali kwele Zimbabwe sakuthi nje laba bahulumende abafana labangane babantwana bakamnangagwa labantu abakhe siyazi ukuthi abanye labangabangani bakhe ngoba sibabona bekuma bethala amapikita bendawonye isikhathini eziningi kakhulu khanye kanti bonabo bangasukuma nje kuseni bathi sifuna imali yakho bayithathe bahambelayo bayihuquluzele nje kungabi indaba yalutho lokuswelakala komthetho khonoko ngalokho-ke sokufanele ukuthi uzwelukazi weZimbabwe athathe iqhinga elisemthethweni elokuthi thina izizalwane zeZimbabwe yithi esilemvumo njalo esilomsebenzi wokulungisisa nxa uhulumende eselokuhuquluza lobugebenga ngendlela efana naleyo sofanele ukuthi uzwelo weZimbabwe athi hayibo okweni sokuphelele sesifaneleke silifake eceleni siqale kakutsha akulomnye umuntu ongalungisa khona okwaphandle ukuthi uzwelo weZimbabwe abe lesibindi alwe ngendlela ofanele ngayo njalo akukho muntu onamandla kumbe isotsha kumbe ipolisa ayedlula amandla abantu nxa uzwelo weZimbabwe angabambana ngezindawo zonke ukuthi hayi sesilungisa ilizwe ngibona ilizwe leZimbabwe lomkhonomi kungasikhathana salutho siyakwazi ukuthi oZambia laboMalawi bake babona udubo olufana lalolu kodwa bathatha amaqhinga athize sokungcono kibo ngibona ngathi lakithi kuzakuba ngcono singathatha la maqhinga afana nalawo athathe kwele Malawi afana nalawo esiwabonayo esebenze imali kanje asebenze kubo Sudan ndakubo iji.
Thank you there, Dr. Spanda. Ngiyazi ifoni yakho uthe umlilo ungani yaphela kodwa before it dies, please do stay on the line. And I also know ukuthi you won't be able to hear what our other panelists will be saying, but ngizaba ngikutshela bona bakulalele though. Please do stay on the line. Dokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somholi we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa. Now kahle nizama ukuletha incwadi yethu yezenotho umnumzana Masimba Kutshera. Mnumzana Kutshera, usosizwa manje?
Ngiyalizwa linjani.
Brilliant. Thank you so much. Siyabonga. Ndofunga mangama ka terera va mavaza vachitaura. You also heard what Mr. Spanda was saying there. You are the expert here. Many people are talking about dollarization. Workers are talking about being paid in foreign currency. Asi hurumende yacho iri kuti iri kusika madziro anzi aiwa foreign currency hatina mari. Saka toenderera mberi sei apa?
Yeah, itokwadi kuti foreign currency hurumende inokwanisa kunge isina inokwana on a monthly basis kuti inge ichibhadhara vashandi. But dambudziko ratakaita vangomo nevateereri nderekuti takamhanya kuunza Zimbabwe dollar tisina zvaizoribatsira kuti Zimbabwe dollar iroro rirambe rine huremu. So tanga tisina maexports, tanga tisina zvinhu zvakawanda zvakaita patakadzosa zimudollar ne statutory instrument yegore rapera. So we are now going back to a situation where the dollar is gradually coming back as the currency, as the base currency. Nekuti patakaunza isusu Zimbabwe dollar tichiti tinofanira kunge tine mari yedu, tanga tisina industry inoshanda, tanga tisina maexports. Zvareva kuti mari yedu was susceptible to the exchange value challenges airi kusangana nayo. Saka muchitimbo chandiri kutaura ndechekuti takamhanya kuunza dhora tisina chinhu chairi sapota kuti rikwanise kunge richishanda zvakanaka. Zvadaro zvaakureva ndezvekuti taakufanira kudzokera kusituation yekuti isusu taakufanira kudini kutarisisa kuona kuti zvatiri kuita zvinoshanda here. Tingaita sei, tounza dhola here? Ikone zvakatanga nemaauctions aya ekutengesa mari kuti achashanda here, nekuti tikaenda mushopu iko zvino mamwe mashopu ari kushandisa rate iroro re63.74 amwe ari kushandisawo mari iri pamusoro. Saka zvoreva kuti vanhu havasati vane confidence kana kuti chivimbo mukarenzi yedu isusu kuti karenzi yedu inokwanisa kudini, inokwanisa kushanda. Nekuti tinoziva takambopiswa kumashure uko, Saka vanhu vari kuziya kuti no mari yedu ikona haisati yarema zvinokwanisa kuti nyatso kushanda zvakanaka. Nokudaro ndopatiri ndochekutanga tichipiri tine dambudziko ndire policy yatingati policy inconsistent. Atiki kana tichitaura mapolisi edu nhasi tataura zvakati, mangwana tataura zvakati. Vhiki rapera chero takaona vaNick Mangwana, permanent secretary of information and publicity, vachishandisa vachivhara ekokeshi. RBZ yakazotaura 24 hours later. Kune vanhu vanenge vada kuisa mari munyika, that is not a very good way of operations. Regulator we zvinhu izvi tinoziva kuti RBZ neminister of finance. Asi kana minister of information iriyo yaakutomhanya pamberi ichitaura kuti tavhara pane hori huri kuitika veRBZ vakanyarara, tinoona kuti pane kudhonzerana kana kusawirirana kunenge kuripo mukati mehurumende. Vanokwanisa kuzviramba havo, asi ndo zvinenge zvitori paground, nekuti pese pataiona zvinhu zvichiitwa zvine chekuita nemari muno munyika zvaiitwa nereserve bank. Asi last week takaona minister of information yapindirawo ndova akuvhara maecocashi, ataunzwisa kuti zvinhu zvacho zviri kufamba nekupi. Saka zvinhu zvakadaro manje zvinoita kuti paunzwe yatingati confusion, kusanzwisisika kuti ndiani ari ndiani regulator wedu, ya minister of information here, ko maredio nematv vasiyanani, kana kuti ichiri minister of finance neRBZ.
Thank you there, Mnumzana Kuchera. Please do stay on the line. Navasanda Skuma singo msagazo we Studio 7 na njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Namhlanje sixoxa ngokoma kwempilo ngenxa yokudilika komnotho, ngenxa yokudula kwezinto. Kanti abathengi rather izisebenzi lazo zithi sezifuna ukuhlawulwa ngedola leMelika, ngoba yilo lodwa imali elohlonzi esebenzayo eZimbabwe. Sikhuluma nje sibone udokotela izolo besithi hayi, lokho ukuthi abanye baholiswa ngama-foreign currency kumbe amarandi kumbe ubani bantu bathi hayi, lokho vela akusasebenzi. Imali esifunakala ukube ukuthi ibe yi-base currency ezakuba yiyo njalo ezahlawula izisebenzi i-US dollar. Kuhlelo lamhlanje silo Masimba Kuchera, Mnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi kwezenotho. Silo Dokotela Nkululeko Sifanda, owebandla le-MDC Alliance, oyisikhulumeli njalo sika Babu Nelson Chamisa. Sizokuba njalo lo Dokotela Masimba Mavaza weZanu PF UK. Mav.
Aiwa, putanga tiri kunzwa kubva kuna Masimba Kuchera vanga vari kutaura ivo pamamiriro akaita zvinhu. Vachitaura ivo zviri kutaurwa nevazhinji ntunga zvekuti takatarisa kuti vanhu vekunze vanga vakatarisirwa. Takaona pakapinda hurumende yeZanu PF ichiti Zimbabwe is open for business. Asi zvatiri kuona zvichiitwa panguva ino yeCovid, zvatakaona zvichiitika vhiki rapfuura, kuti takanzwa isu pachitaurwa ipo nyaya dzekuti sokutaura kwaita vakuchera kuti takaona bazi rezvemashoko kana kuti information minister varivo, kana kuti mutauri weinformation varivo vari kuuya vachitaura nenyaya dzezvinhu zvanga zviri kuitika kune zveupfumi uko. Ndingade kunzwa kuna vasibanda nhare dzavo dzisati dzawanikwa dzichikata kuti vanoona sei zviri kuitika izvi munyika pari zvino, nyanya panyaya dzezveupfumi ivo sebato rinopikisa.
Chekutanga ndechekuti takabvira tataura kubvira gore ra2018 kuti munhu uyu ane problem. Halo,
taura henyu vasipanda tirikunzwai.
Okay. Takabvira tataura isu kuti nyaya yakaitwa sarudzo muna 2018 nenyaya yekuti sarudzo dzakabirwa zvoonetsa kuti kana muchida kugadzirisa nyika, tikatiso haigadzirisike nyika kana pasina chokwadi, pasina kuvimbika, pasina kuti vanhu vanoziva kuti hurumende yatina ayo ihurumende yakasarudzwa nevanhu uye ine kuwirirana nevanhu. Vanhu vezanu vakati aiwa kaisu tichangoendera mberi, chinhu ndechedu. Tikati zvoupfuma hazvishande zvichidaro, zvinoda kuti paite kuwirirana nekuvimbika kuita kuti vanoda kuita zvemabhizimusi vachiita zveikonomi vanopinda munyika vachiziva kuti aiwa unoziva ukaenda muZimbabwe ukandoisa mari yako ikaita profit unogona kuita mari yako inogona kuita yako haugone kuzoita mari nokutorera achitiza nezvinhu zvako. Saka ndoe pane nyaya ipapo kuti muZimbabwe hapana inonzi confidence in government vana vagone kuvimba negovernment yavo. Takaona vanhu vachipirwa mari kubva kumaecocash nehurumende mari dzichichinjwa kubva kuUSD dzichienda kuRTGS zvinhu zvakaita saizvozvo takabvira tataura kuti izvozvo zvicharega zvichara hazvizogona kuita asi chikusa ndechekuti zivai kuti vachamisa vari kutaura nevanhu musi weSunday musi wa5 kubana 2 PM vachitaura nevanhu tinoziva kuti zvikurusa zviri kutaurwa nevanhu ndezvekuti aiwa ka imimi sevanhu vemuZimbabwe munogona here kutora matanho ekuti mugadzirisi uri huri kuitika muhurumende mugadzirise nyaya yekuti hurumende yedu haigone kuvimbika mugadzirise tingaite sei tese sevanhu vemuZimbabwe kuti tigadzirise nyaya yekubiwa kwemari dzinenge dzichibva kune dzimwe nyika kana dzichibva kuna United Nations nekuti mari idzodzo dziri kubiwa hadzisi mari dzehurumende kana dzevanhu vanoshanda muhurumende vakaita semapolitician imari dzevana vemuZimbabwe. Saka tinoti izvozvo ndozvataa kuti ngazvichipera vana vemuZimbabwe ngavazvipedze nokuti vanogona kuzvipedza zvichazvipedza.
And you know, given that your phone is very shaky, manangu buzo muyumbuzo ngesindebele sikukhulule uye siphumulela. Ukhulume ngokuthi ubabuchamisa uzakhuluma labantu ngesonto. Umbiko wakhe uqukutheni kahle kahle, uphatha ezomnotho yini? Njalo uzaphuma yini lamaqhinga awokuthi mhlawumbe umnotho ungavuswa njani ngoba yikho kwenziwa ngama opposition parties emazweni amaningi. I-government iyabuye le policy document yayo ibethi sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu kodwa amabandla aphikisayo lawo they come up with an alternative policy. Kungaba eza kubamba yini okuzinto okunjalo ubaba uChamisa kumbi kwakhe?
UPresident uChamisa wavele watsho udala ukuthi bo and the alternative policy leyo wathi no. Ndiyabona ke manje linabantu uduwo lukhona ilololo lokuthi ilizwe ngeke liphumelele nxa kuyikuthi akula kwethembeka kwahulumende njalo uhulumende ukhanyengani wantshontshela ukhetho khonokho kuyabula ilizwe. Sowenzekani uyisanuse kumbe sithi ngumprofita ngoba konke akukhulumayo sesikubona njalo kwenzakala ngendlela abefisele ukuthi ngabe kuyaba nganeno mpitshana ngalolo hlobo. Nxa ekhulumisana labantu upresident ngesonto ezayo ngiyazi ukuthi uzakhangela zonke indaba zomnotho indaba zamalungelo abantu njalo besekhangela lo daba lokuthi kathi uZulu weZimbabwe angathatha amaqhinga bani ukuthi kulungise lolu daba. Siyazi ukuthi emalangeni amalutshwana adlulileyo walubamba lolu daba kubo Twitter esitsho ukuthi kufanele kwenziweni. Ngakho ngibone ngani singamelela isonto ngo-2 o'clock esikhathini seZimbabwe. Ngibone ngani kuza abantu bazakholisa kakhulu nxa upresident ekhulumisana nabantu kuzawube khona kufacebook kutwitter njalo uzawube khona ku-Instagram. Ngibone ngani khonoko kwinto eqakathekileyo ngoba uzawube senza esithi irali ngesonto.
Thank you there, Dr. Spanda. Siyabonga kakhulu tinotenda. We appreciate. Thank you so much.
Thank you so much.
Okay. That was Dr. Nkululeko Spanda, spokesman for Nelson Chamisa of the MDC Alliance. Over to you, Maf.
Ai watafara kuti vakwanisa kuzowanikwa vachitaura pachirongwa. Regai timbodzokera, I think kuna vamavaza vezanu PF timbonzwawo kwavariwo kuti ko zvatiri kuona izvi zviri kuitika muhurumende sekutaura kwandabvunza veopposition kuti vanoona sei zviri kuitika kuti iwo mainvestor aitaurwa pavakatora masimba vezanu PF kuti Zimbabwe is open for business vangauya here. nezvatiri kuona kuti hausi kunyatsoziva kuti policy chaiyo yeekonomy iri kuitwa nehurumende ndeiti.
Okay, Dr. Mavaza.
Let me respond to the first question was, why are we seeing the Minister of Information coming out with information about economy, not the Minister of Finance or the PEMSEC? The first thing we must appreciate is the Minister of Information is again the spokesperson for the government, and therefore she can come up with any information pertaining to any ministry within the government. But however, as we have listened to what Nkulu, Dr. Sbada was saying, MDC, because they failed to win the elections, they made a promise that nothing would move. They are then spreading throughout the world a fear of investing in Zimbabwe, which makes investors get afraid to come and invest in Zimbabwe. This is what their theme and their policy, which they call Kudira Jecha. Kudira Jecha simply means spoiling the game. In other words, people of Zimbabwe are suffering not because of the failures of ZANU-PF, but because of the deeds of the MDC, the opposition, who wants to starve the people to the billion, who wants to starve the people to uprising. That's why they are saying they want to ask people to change things. In other words, Nkululeko is simply saying he wants to ask people to go on the streets to cause chaos and force the government to resign. The government we have now is a government by the people, for the people.
But it's a failing government, Dr. Mavaza. Let's agree on that. It's a failing government.
Allegedly, the allegation is it's failing, but it's not failing. It's a government with its hands and legs tied by the oppositions who are supported by the foreign land. That's why everybody's asking for foreign currency, foreign fee, foreign money, foreign...
We have lost Mr. Mavaza again there. Into the internet, but let me bring in Mr. Tawanda Jokora of the MDC Alliance. We are to let Dr. Nkululeko Sbanda go over. But we now have another official from his party, Mr. Tawanda Dzokora. Tawanda Dzokora Magadi.
Tiripo kana Magadi wo Magadi muri Zimbabwe.
Nazi ndimuka muri kudira jecha, muri kutadzisa upfumi kuti ushande mushi.
Ndakatsukanya tsonzwi zvangu zvakaitaurwa na Dr. Mavaza, but in Zimbabwe, mtunga, you don't need to be an economist or a rocket scientist to know what has to be done. Hakuna munhu ari kudira jecha. There are three fundamental issues that we as Zimbabweans have to deal with in Zimbabwe for Zimbabwe to move forward. And the first one is the issue of corruption, worry. Let's deal with the issue of worry first before we can talk about anything else. According to the International Monetary Fund, Zimbabwe has lost to date $80 billion to corruption. So if you can put it into perspective, how much can you do? How many things can you do with $80 billion? Recently, we lost $60 million to Mnangagwa's son and the Minister of Health. He's on bail right now. What could we have done with $60 million? $60 million can build state-of-the-art roads. Must forget roads. I tell when President Chamisa Aya, we could build them with $60 million. $3 billion was lost through Command Agriculture. Nobody knows where it is. No one is being held accountable to that. So those are issues that we need, or ZANU-PF need to deal with first before they start pointing fingers. And then the second most important thing, let's deal with the politics of the country. You know, if the politics in a country are not dealt with, there is no social and economic stability. Kana vanhu vachirohwa, kana vanhu vachiurayiwa, no, nobody wants to bring their money, nobody wants to bring their millions where there is blood in the streets. No investor will bring their money. Let's also deal with the issues like Dr. Nkululeko was saying, the issues to do with legitimacy. if the legitimacy of a president is constantly being challenged, then even other countries will be like, who is going to be the president in the next year or in the next 2 years? Investors invest, you know, looking at a period of maybe 5 years, 10 years. But if there is no stability, and if people are not sure what's going on in the country, there are demonstrations and threats of demonstrations every time. There is no investor who is going to come. And then after we have dealt with the politics, we go to the monetary policy of the country. Who wants to bring their money where we don't even know which currency we are using? The other day we are using Zim dollar. The following morning it has changed. The economy has been dollarized. And then the next week the economy has been undollarized. So you can see here that we are dealing with a government that is in confusion. They don't know what is going on. And this is the reason why we are always saying, as MDC Alliance, let's work together as Zimbabweans. Zimbabwe is, or MDC Alliance, is one of the most gifted economic people in the world. In Honorable Tendai, he's proven, he has done it before, he has advised the government on several times, on several occasions, but the government has been adamant, they have not taken his advice. So let's deal with those issues, and then Zimbabwe will begin to move forward.
Thank you, Mr. Dzokora. Umnumzana Tanda Dzokora lapho ngoMDC Alliance limzwile uthi hayi akulungiswe ipolitics. And before I go to my co-host Umav, let me bring in Ubaba Ukuchera. Ukuchera, it's clear this economy is not working for many people, maybe 99.9%, only 1%. How do we get it working again? Ulungiswe njani lumnotho?
Ukuqala kumele sibe lama policies pro poor, friendly kubantu bonke. Okwesibili kumele sikhiphe indaba ezama subsidy angatsho lutho, lama subsidy anceda labo abalemali kudala. Ngoba ungakhangela thi lama subsidy ku-fuel kodwa abantu abangela mali abalama garage i-fuel yakhona abayitholi. So kumele sikhiyane nomthetho okunikana izimali through amathenda, through ama-subsidy. Sibe nama-policies akhuthaza ukuthi abantu bazisebenzele. Ama-policies akhuthaza ukuthi nxa umuntu engazami icebo laphana lingamlethela imali, kumele yena ayi-enjoye imali yakhona. Khathesi silabantu ababuye lechinga ele-eco cash ngoba i-cash ibisilela. Ngeviki ezidlulileyo uNick Mangwana kuse wavala i-eco cash yakhona. So kumele sibe le-policy shift in terms of ama-policies. Ama-policies ethu awe-economy ukuze ama-policies ethu asekele labo okumele bazuze imali, bazuze impilakahle, bazuze inqobela phambili. Khathesi kulamabizo abantu esibezwa ukuthi uzibanibani ulamatheda awe-command agriculture, uzibanibani nguye othi ngamazubuko. Kodwa akulethi nguquko ebantwini khonoko. Izibhedlela zethu azilamithi, ziyabhidlika, izikolo zethu khathesi abantwana abahambe esikolo kungasena nokuthi yi-COVID, kule hot sitting. Ama-roads ethu uyabo akahambeki ngama-death traps. So uyabona ukuthi kule nto eziningi okumele zilungisiswe nxa ukuye ukuthi i-policy environment yethu isithintile. Kodwa khathesi le policy environment ekhona lendlela abanikana ngayo kule nketha yabethabe okumele siyithiyane layo nxa kuye ukuthi sifuna ukuthi siphumelele, ngoba inketha yabethabe akula asifike kude ngenketha yabethabe.
Thank you, Mr. Guchera, and please do stay on the line. Maf.
Tombonzwa kunava kuchera vasati vaenda entunga kuti ivo vanga wonese kuti zvii zvingaitwe parizvino tichiona zvavari kutaura zvese izvi nezvimwe zvanga zviri kutaurwa navadzokora zviri kuwanikwa zvakashata munyika parizvino asi chii chingaitwe nehurumende kuti zvinhu zvigadzirike vanhu vawanewo maguta nekuti vanhu vari kuchema chema kuti mitengo iri kungokwira zuva nezuva pane here zvingagadzirisika.
Hazina mavhi vakuchera saka koitwa sei apa toita sei togadzira upfumi sei.
Chekutanga tinofanira kuita kugadzira mitemo inotsigira varombo atingati mapropua policies kwete mitemo inotsigira anazvo yatinayo. Mukatarisisa muchaona kuti upfumi hwedu hwakarerekera kune avo vagara vanozikanwa muhurumende ndo vari kuunyanya kuwanda. Tarisai kuti isusu tine mazita atinobonzwa kuti ndiwo ari kukomanda, ndiwo ari kutenga mazutwo, ndo vari kuita zvakati. Idambudziko iroro. Tinoda mitemo inohwengeredza vese vana veZimbabwe kuti vange vachikwanisa kupindawo muupfumi, vange vachikwanisa kutsigirwa kana vauya kuenzano ravo rinokwanisa kuita kuti upfumi hunge huchisumukira. Pari zvino mukatarisa even mataxis edu muchaona kuti akawandira kune avo vasina. Vanazvo vanobhadhara matax mashoma. Kono kambani kana kuuya ichiti tiri mainvesta vanowana matax holiday asi vashandi vari kuramba vachitorerwa mari dziri muhomwe dzavo. Dai vakwanisa kutoti nevanhu vari muno mainvestors emuno vanga vachipiwawo matax holidays ari kungopiwa makambani ekuchina nekunana Belarus nekune dzimwe nyika ikoko. Saka muri kuona manje kuti mitemo yedu inogavhena upfumi hwedu yakarerekera kuisa mari muhomwe dzevashoma. Tinofanira kugadzira mitemo inorerekera kuti mari ipinde muhomwe dzevakawanda uye tigadzire zvinhu zvinokwanisa kuti vakawanda vange vachikwanisa kushandisa. Tarisai zvipatara zvedu hakuna mushonga. Tarisai zvikoro zvedu hatina zvikoro zvinokwana kuti vana vedu vange vachienda. Pachiri kutoitwa yataita sitin vamwe vanopinda masikati vamwe vanopinda masikati vakawanda kudaro iko nomudzidzisano dzavana 56. Tarisai migwagwa yedu kuti pari zvino kufamba mumugwagwa Harare kana kuti mamwe emahighways inyasha dzashe chaidzo chaidzo kutinge uchisvika kwauri muzvinhu. Saka zvinhu zvese izvizvezvi zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe nekuva nemitemo yakanaka uye mitemo yenyika inofanira kuva predictable zvikuru sei panyaya dzekuti mari dzinofamba sei, kwete kuti tinomukira isusu toona munyori mukuru mubazi rezvekutapwa kwemashoko vaakutoti tavhara hamuchakwanisi kufisa mari ivo vacho vekarabizeti nevamwe vakanyarara. Zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo nehurumende, zvinoita kuti vanhu vange vachifunga zvakawanda uye sevanhu vakambotsva munguva pfupi yapera kuma2007-2008 mari yavo payakangozomuka yakunzi haisisiri mari, vanenge vachityira kuti zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika futi. Saka tinoda policy consistency, tinoda policy change, tinoda policy inoita kuti vanhu vese vange vari mumapolicies imomo, kwete kungomukawo hurumende yaita mutemo yoti ndo zvakanakira nyika. Chandinogara ndichikurudzira vanhu vari muhurumende ndechekuti dai vanga vaziya nekurangarira kuti kunze kwehurumende kune vanhu vakawanda vanoziva zvakawanda vanokwanisa kubatsira hurumende kana vaka piwa mukana wekuti vape mazano asi nyika nayo vanenge vasingaiwani.
Does it for us with you, Mr. Guchera. We are running out of time, but before we wrap things up with Mr. Tawanda Dzokora and Mr. Mavaza, here is my last question to you. Siyakwazi ukuthi odo abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle baphakathi kokukhalala umsebenzi bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika. Kumele izisebenzi ziholiswe ngaleyo mali yini kumbe kumele zengezelelwe kuphela ngedola leZimbabwe?
aloba kwenzakala ndoda bekumele uhulumende azame icebo elokuthi aholise izisebenzi ngegcola leMelika ngoba siyakwazi ukuthi khathesi abantu embakilo abantu bayalisebenzisa mihla ngemihla njalo izitolo lazo zisebenzisa izitolo. So khathesi aloba kuyinto uhulumende angayicabanga bekuza bangcono nxa izisebenzi zingazuza ama-salaries zazo nge-US dollar bengathola ama-US dollars babe bekwanisa ukuthi bathenga. Uhulumende in the meantime uyabe evuselela i-industry ukuze idola lethu nxa selibuya libe nesisindo esihloniphekayo. Kathesi idola lethu udubo yikuthi ivalue uhulumende nguye ositshelwe ukuthi idola kumele libe malini izidola versus idola. Nxa kuyikuthi i-industry isivukile sesithengisa into eziningi esingathi ngama-exports khonokho kuyabe kungasela ndaba ukuthi uhulumende asitshele ngoba sesikwazi through ama-exports ukuthi idola lesisindo esingakanani. So uhulumende bazama icebo elokuthi adinga ama-US dollars anike izisebenzi kodwa yena elungisisa into ezokuthi avuselele i-industry ikakhulu ukuze kube lama-exports.
Thank you Mnumzana Masimba Kutshera, ingcweti kwezenotho. Siyabonga kakhulu Kutshera.
Ngiyabonga.
Okay, Mav, now let's go back to Mr. Zokora and Mr. Mavaza. We only have 4 minutes remaining, so they'll have to split it even. Let's wrap things up. Mav.
Yeah, regating where I think it don't end up now, Mavaza. Tanga Chukun was on that with our Nava Zokora and Nava Kuchera. Iyo zanopf yakamira sipa nyayo inokuti vamasimba kuchera vati mapolicies ndiwo ari kunetsa. Mitemo yenyika panyaya iyo yezveupfumi ndo iri kunyanyonetsa. Tinoona kuti ukaenda kucommand agriculture munhu wana ari kutaurwa, ukaenda kufuel munhu wana ari kutaurwa, sei zvakamira zvakadaro.
The issue raised by the four speakers, that is three speakers, Dr. Ngululeko, my namesake Masimba and Mr. Zora, yes.
Zokora.
Mr. Zokora. The point is very clear here. The government is struggling because there is sabotage, which is in other words called gold agenda. They have not explained why would you want to pull your own country down for you to be in power. This is the problem we are facing as a nation. We have an opposition which is only interested in itself, and now they pick up the problems which the country is having caused by them and blame them on the ruling party.
But Mr. Mavaz, yes. Maybe if you are to be sabotaged by the opposition that way, maybe you shouldn't even be in government as ZANU-PF, because you are talking about a party that doesn't even have offices right now as we speak.
No, it's the party which is being used by their handlers, by the nations which would not want the rule of Zimbabwe, who not Zimbabwe, by those who want to exploit our country. These overseas people are being used by those people. So that's why they tell the investors not to come, because they create a problem and say there is no rule of law and say there is no clear policies. There is a policy in everything. And I want to answer that the issue of one person being mentioned in every project, it is mostly an allegation, and I'll be very clear with in this issue. There is an issue that the command agriculture was being led by Simbata Girei, and there was allegation that he was again in the Zupco issues. Simba came out and said he is not, has nothing to do with Zupco, and there's no evidence of that except allegations. Yes, in command agriculture, he provided fuel, he provided, he was in the committee. He's a Zimbabwean, he had a right to do so. And again, there's no other area where he's found, except in the newspapers, where they only mention him and try to connect him to the president. The idea, they are not after Simba, they are after the president, and they find a way of tarnishing him. But that is wrong. We must have a politics of development, not politics of destruction.
Thank you.
Our opposition is now, is politics of destruction.
Thank you, Dr. Mavaza, and the Varechironga Nava Zokora of the MDC Alliance. Well, Zokora, you have less than 2 minutes. Give us your last word.
Yes, I don't understand what Dr. Mavaza is talking about when he's talking about sabotage. You know, we have a country here that is reeling under massive, massive corruption. I've already said we have lost $80 billion. And the countries that he accused of helping to sabotage Zimbabwe, America and the United Kingdom, the United States of America is the biggest donor to Zimbabwe. They continue to give Zimbabwe lots and lots of millions that Zimbabwe cannot even account for. The funds for COVID-19, America is $20 million to Zimbabwe. Where is that money gone? They need to put their house in order before they start pointing fingers at others. Mr. Mnangagwa himself, when he came into power, he's the one who said that the voice of God is the voice of the people, and the voice of the people is the voice of God. People are crying right now. Vanwari kuchema, avantu vayakala, avantu vayahaula, vanwari kutambura, and vari kutaura kuti zvina zvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Why is he not listening to those people? Instead of him focusing on destroying the MDC alliance, that is the most number of people that voted in the 2018 elections. Dovan vacho arutaura kuti vanofana kutaura na vanotaura samwari gavaterere, and he should also listen to his own inner voice. He should also listen to the people within ZANU-PF. The youth in ZANU-PF have talked about corruption. They have said that there is massive corruption in ZANU-PF. He's ignoring them. His own advisor, Dr. Munyeza, has talked about massive corruption within ZANU-PF. Those are the issues that Mr. Mnangagwa needs to deal with before he starts accusing the opposition. The opposition is there to help Zimbabweans, and we have been helping, and we are there, we are ready to discuss, to have a mature dialogue with ZANU-PF, if they are willing. But they are not. You can see that they are busy trying to destroy the MDC as we are speaking.
Thank you there, Mr. Zokora. Umnumzana Tawanda Zokora Ngwe, MDC Alliance. So the ZANU-PF say sanctions, the MDC says corruption. Yes. And interesting enough, Marv, we saw last week John Deere, an American corporation, yes, signing a contract with the Zimbabwean government, which really throws the issue of sanctions into question. I mean, ZANU-PF is complaining about U.S. sanctions, and here is a major U.S. corporation going to Zimbabwe to do business. And that brings us to the end of the show.
I was a kuta or kawaita ntunga. Tinotenda vanyarikani vedu vangavari pano vatawanda Zokora ve MDC Alliance. Uye zvankulule kosibanda ve MDC Alliance. Va Dr. Masimba Mavaza ve ZANU-PF na Dr. Masimba kuchera vanovaiwe nyanzvi yezve upfumi wenyika. Tinokutendai uyezve tinotenda vese vachationa mumaprogramu edu anotevera, sekutaura kwataita programu inoyi iri pre-recorded. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
And I'm Tungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe. Lilale kuhle. Asipeni kwezinye inhlelo njalo kusasa.